Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 6/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu kumasvingo vanoti hurumende haisi kuratidza kuzvipira pakuvandudza mitemo yesarudzo zvichapa kuti sarudzo dza 2023 dziite mutauro nemhirizhonga. Hurumende yotatarika kugadzirisa dambudziko remagetsi. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi eWorld Cup kuKatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu mudunhu remasvingo anoti bhiri rakaparurwa nehurumende rekuvandudza mutemo wesarudzo reElectoral Amendment Bill rakasiya zvakawanda zvinoita kuti sarudzo dziitwe pachena pasina kubirira nekunetsana. Vayambira kuti sarudzo dzegore rinouya dzinogona kuita mhirizhonga inotyisa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wokuongorora bhiri iri waitwa nesangano rakazvimirira reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI, vanorwira kodzero dzevanhu vati hurumende haisi kukoshesa kuvandudza zvinhu zvikuru zvinoita kuti sarudzo dziitwe pachena. Vachitaura pamusangano uyu sagaro wezesini masvingo vamunyaradzi chauke vati bhiri iri rakanyanyonangana nezvinhu zvina zvakaita sekota yemadzimai, kushandisa kwerezinesi yekutyaira motokari pakuvhota, pamwe nekurambidza vanenge vakapara mhosva kuti vamiririre vanhu pazvigaro. Vati izvi zvese izvi zviri mubumbiro remutemo panyaya yekuvhota nekudaro kuzvidzokorodza, uye hazvibatsiri pakugadzirisa nyaya yekuti sarudzo dziitwe pachena pasina kupokana.
Nekudaro tiri kuti ma issues ari kurezwa muElectoral Amendment DUI haasi kuchinja zvakanyanya Electoral Act. Then takatarisawo ma issues acho tikamaongorora tinoona kuti ma reforms aya they are purely administrative, haasi kunyatsobata chaipo chaipo panoita kuti ma elections ave free and fair.
Vapinda mumusangano uyu vati bhiri iri rakasiya nyaya dzakaita sekuvandudza komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC kuti iite basa rayo isina kwayakarerekera. Kupedzwa kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika, kushandiswa kwemadzidzi epasarudzo pamwe nekushandiswa kwezvikwanisiro zvehurumende nerimwe bato mamwe mapato asina. Vamwe vakaita savatatenda mandondo vecommunity action platform vanoti hurumende yakapedza nguva ichiita zvina basa pane kupinza nyaya dzekuvandudza ZEC iyo inogara kupomerwa mhosva yekuita sarudzo yakarerekera divi rimwe.
Asi tikuona kuti izvi zvinao pareforms masvinu chaiwo chaiwo atotaura sekuta ZEC yakazara mafoma military personnel hazvitariswe zvavanozviva vanotozviignora, asi tichiziva kuti zvinokanganisa credibility yemaelections. Toona zvekuti futi muzeki kune maofficials macommissioners vakaita sana Jasper Mangwana vanobuda pachena vachiratidza kuti vanosupporta baruto rezanopira, izvo zvinoita kuti maelections asave credible. Saka isu zvinise maonero angu mareforms avari kuruswera vachitendera kuti vari kuda kugadzirisa haana maturo kuvepedza nguva.
Izvi zvatsinirwawo navaAlan Moyo vesangano recommunity for action in Southern Africa kana kuti SIASA vati nyaya dzemhirizhonga dzatoveme munyika idzo dzichaita kusarudzo dzisaitwe zvakanaka.
Neenvironment iri prevailing izvozvo hationi sekunga sarudzo dzinouya mugore rinotevera dzichange dziri free and fair, nokuda kwezvatareva zvepolitical violence, nokuda kweintimidation, kwabviswa kunoitwa matraditional leaders nedzimwe nemamwe mareasons akawanda zvisingaita katenderedza electoral process in Zimbabwe.
Mukuru webasa mureo agenda for youth transformation kana kuti raft vatinacho chirape vati nyaya yekupindira kwemadzisemiya dzezvematongero enyika inofanira kunge yakaiswa mubhiri iri kuti tsarudzo dzegore rinouya dziitwe pachena.
Saka tichangoona madzishe achiva ari panhapwa yekuteedzera zvinenge zvine zvichiita nevanhu vakwanisa kuvapa mari mainstitutions anovacontrola kuti varambe varipo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rezdi vastanford nyatsanza vati vari kuita misangano iyi kuti vanzwe pfungwa dzevanhu.
Tiri kuita misangano yakaita siyataita nhasi mudunhu remasvingo. Taure nevagari vemasvingo kuti chii chiri kunyanya kunetsa kuti maelectoral reforms ari kutaurwa nezvavo asaimplimendwe. Ivo vativudze zvavanoona kuti zvinogona kuita kuti maelectoral reforms aya aitwe.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo munyika, vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi vakamboudza Studio 7 kuti hurumende yakavandudza zvakanyanya mitemo ine chekuita nezvesarudzo. Asi vanopikisa vanoti uku kungotaura pasina zviito. Mutauriri wezek vaJasper Mangwana vati vanga vari musangano patavabata kuti tinzwe divi ravo, vakati titumire mibvunzo asi havana kupindura patapinda pamhepo. Vamwe vagari vataura musangano uyu vakaita savamadhidha Dida vati sarudzo dzegore rinouya zvinogoenda kutasire sarudzo dzemakore ose sezvo mhirizhonga kumatunhu akawanda munyika yakatotanga. Mapurisa ari kupomerwa mhosva yekutarisa kuti wabuda mumba mani isati yasunga vanhu, kunyange vachiti havafambi nedivi rimwe kunge gakanje. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Apo nyika iri mukucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi kana munhurume here. Vamwe vanorarama nekutengesa mumigwagwa kunyanya madzimai vari kuchema-chema nekwavanoti kushungurudzwa vachidzingirirwa nemapurisa. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7, mumwe anotengesa mumugwagwa mai ana moyo washe vati zvinotuma madzimai kutengesera mumugwagwa kusamira zvakanaka kweupfumi. Vati vakawana chouviri mukutengesa zvinhu kwavanoita zvinogona kuderedza dambudziko remhirizhonga mudzimba.
Nekusatorwi nemurume kana waane kamari kakwa uchakakarita munhu uchimuti ndipo mari kana fizi kana chi unenge uchigona kuzviitira. Saka ukauya kuno ukasvikodzirambidzwa kuti kutengesa unobva wave nestresi. Ukaswera kumba kwacho unopedzira kana maura hamuna peace nevana unenge uchirwisana navo nekudi.
Vaenderera mberi vachiti chinopa kuti vatengesere pese pese nyaya yekutsvaka pavanokwanisa kuwana vatengi.
Pane munhu paari kutengesera icatchment area yezvinhu zvake zvaanazvo zvaari kutengesa ndopane maclients ake.
Izvi zvatsigirwawo namai Otile Chikandira avo vati mhirizhonga iri kunyanyokonzerwa neurombo nekuti mhuri dzinenge dzisina chekubata. Vatiwo shuviri yavo ndeyekuti vatengese vakasununguka.
Nekuti urombo hunoita kuti ndikadzokera kumba ndisina chehuyi, vana vari kuda chekudya, baba wouyawo vachiti havana chekubata. Noisi yacho inonyanyisa bikosi mumba kuti muwe nemufaro unge mune chekubata. Mumauya nehupfu, mumauya nedomasi, tikabatanidza mhuri dzinorarama.
Mumwewo munhurume anotengesera mumugwagwa vaangirai mweyo wati D vatiwo kudzingirwa nemapurisa kunopa kuti vaende kumba vari maoko chete zvinokwanisa kuwedzera dambudziko remhirizhonga mudzimba.
Izvi zvinotibatsira kuti ndinowana cheuviriwo kana ndichitengesa. Cheuviri ndinokwanisasvikawo kumba uko ndichipawo vadzimai mari yekuti vatenge shuga, vatengewo kana muriwo kana kuti vabatsirikewo semhuri. Kana tikaramba tangogara zvinomudziresa kunetsana mukati memba. Wani mudzimai anogona kushaya kana chekuti vadye mumba, hapana chekudya, hapana chekuti kana sekekuti kugaura. Saka ndikapota ndichidai ndichienda kotsvaga hurumende katitenderera tipote titengeswa zvakasununguka. Zvinotibatsira izvozvo kuti noise mhirizhonga mukati memba inoita shoma.
Mutauriri wekanzuri yeHarare vaInnocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti kunyange zvazvo vanotengesa mumugwagwa vari kuchema-chema nekugaroita wakiti negonzo nemapurisa kusanganisira ikanzuru, vati vatengesi vanofanirwa kutevedzera mitemo yekanzuru.
Harare aritendezi vanhu kungoisa zvinhu zvavachitengesa pese pese mabhaino zvedu haatenderi izvozvo zvisinei kuti varume kana kuti vakadzi nekuti mashops amunoona ari muguta umu vanobhadhara marezinesi fees kukanzuru ende vari kukombirinawo kanzuru kuti isusu tiri kubhadhara mari kwamuri asi muri kubvumira vanhu kutengesa panze pemashopu yedu saka hatikurudziri vanhu kunge vachitreda mumapevhimendi vemauri vanokanganisa even vanhu kufamba ndosaka tine misika inoitirwa izvozvo kumarokisheni kwese kune misika iyo isina vanhu yatinokurudzira kuti madzimai ivayo vange vachitora
mutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Paul Nyati vatiwo basa ravo nderekuona kuti vanhu vachevedzera mitemo
munyika mune mitemo ka isusu mapurisa hatiisi mitemo mutemo unoiswa kuparliament saka vanhu vanenge vachiita zvese zvavanoita ngavatevedzere mitemo
mazuva 16 ekudzivirira mhirishonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi kana munhurume anotanga kucherechedzwa musi wa25 mbudzi kusvika musi wa10 svita ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vadzidzi vashano kubva kuZimbabwe vasimuka munyika nhasi vakananga kuMalawi kumakwikwi ezviperengo kana kuti African Spelling Bee. Nyika 15 kubva muAfrica dziri kutarisirwa kukwikwidza makwikwi aya. Kuti tinzwe zvizere nezvemakundano aya, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weZimbabwe Spelling Bee, Advocate James Bayanai.
Panguva inoyi tiri kuenda kumakwikwi eSpelling Bee Competition, Africa Spelling Bee Championships, dziri kuitwa kuguta reBlantyre kuMalawi, kubva musi wa6 December kusvika musi wa11 December. Apa patingati igungano rema best young spellers from all over Africa vari kuungana kuBlantyre ikoko vachimiririra nyika dzavo
munga pamuenzaniso here wedzimwe nyika dzinenge dzakamiririrwa kumakundano aya
pane vana vari kubva kuEthiopia tine vana vari kubva kuGhana tine vana vari kubva kuNigeria South Africa Botswana vese vari kusangana ikoko for ma spelling competitions saka aya ma competitions ekuti ma winners mamwe achawana mukana wokuenda kuAmerica for inonzi yo script spelling bee competition nemibairo yakawandisisa chaizvo isusu se team Zimbabwe tatumirawo vana vanokwana ivo kuita 5
vari kubva kuzvikoro zvipi
vari kubva kuGokomere High School tina Chivasa tina Cedric ari kubva kuCBC Christian Brothers College tina Shieti Yaomstini ari kubva kuChristian Brothers College tina Jordan Kaki then tina Bingandadi Millicent vese ivavava vari kuenda vakamiririra team Zimbabwe vachinokombitawo pa makwikwi iwayaya
munga tsanangura here nezve African Bee Spelling Competition kuti inoitwa kwapera makore akadii uye inoitwa munyika imwe chete here kana kuti munyika dzakasiyana siyana
so Africa Spelling Bee Championships inoitwa every year in different countries previously takambotumira team yakaenda kuKenya tikatumira timu yakaenda kuUganda, South Africa. Saka tiri kutarisira kuti vana vedu vachanoperforma zvakanaka sisa chaizvo ikoko.
Mukuru weZimbabwe Spelling Bee Advocate James Bayanai vari parunare kuTexas muno muAmerica na Blessing Zulu Studio 7. Iye zvinotombotarisa imwe nyaya yanga iri mumatare edzimosva. Anoita zvekutsikisa mimhanzi kukambani yeChill Sport Records iri kuMbare Tafadzwa Levels Kadzimwe apiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yaari kupomerwa yekufukura hapwa nekutenderedza pamadande mutande vhidhiyo yake achiita zvepabonde nemumwe muimbi Ashley Shashil Moyo. Ashley Mwana, wewa imbuwe guru kotara zveutano, Dr. Obedaya Moyo, avangavari mudare nhasi. Levels, ambenga achida kutongerwa mhosva yekubata chibharo uye kurova Ashley, asi Ashley anonzi azoti haana kubatwa chibharo kana kurohwa. Levels anza abhadhare mari yechibatiso inosvika madhora emunyika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 Zimbabwe dollars. Ari kuramba mhosva yaari kupomerwa iyi uye achadzokera kudare musi wa20 zvita. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vehurumende yechiuto muSudan, General Abdel Fattah Burhan naGeneral Mohamed Hamdan Dagalo, vanoti vakazvipira kutevedzera chibvumirano chavakanyorerana nevatungamiri vemamwe mapato nemasangano anopikisa ari pasi peForces for the Declaration of Freedom and Change. Vari kuda kuti mauto aendese masimba kuvanhu. General Burhan vati kutungamira vari kutungamira kanzuro yemauto iri kutonga vati semauto vakadzidziswa kubva vachitanga kuti mauto hafaniri kuramba achitungamira nyika. Asi vamwe vanopikisa muSudan vari kuramba kutambira chibvumirano ichi uye hapana nguva yakatarwa yekuti urongwa hwekuendesa masimba kuvanhu hutange. Vanhu veGeorgia muAmerica vari kutarisirwa nemusi wechipiri kusarudza mumiriri wavo mudare reSenate pakati pava Raphael Warnock veDemocrats uye vaHaskell Walker vebato remaRepublicans. Sarudzo idzi dziri kuitwa kechipiri kana kuti runoff sezvo pasina akakwanisa kusvika pazvikamu makumi mashanu kubva muzana sezvinotarisirwa kuti munhu akunde. Pari zvino maDemocrats ane zvigaro makumi mashanu mudare reSenate, maRepublicans aine zvigaro makumi mana nezvipfumbamwe. Pakaita mangange pakuvhota, mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vanovhota zvinopa mukana wakakura kubato remaDemocrats. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi kumabuda zuva kwenyika yeUkraine iyo iri kurwisana neRussia. Mauto ari kurwisana zvakasimba mudunhu reDonetsk. Vatungamiri vehurumende yeUkraine vari kuyambirawo kuti vanhu vachatarisana nedambudziko guru rekudzimirwa magetsi sezvo Russia iri kuenderera mberi nekubhomba magwenya emagetsi nekunocheneswa mvura yekunwa. Asi hondo iyi yave kutyirwa kuti yave kusvika kwakaipa sezvo Ukraine yatanga kubhomba nzvimbo dzemauto muRussia chaimo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nemusi weChina kuita musangano nevatungamiri vedzimwe nyika kuti vangabatsire seUkraine. Nyanzvi mune zveupfumi, vashandirwi pamwe nevashandi uye vezvitoro vari kuyambira kuti kana dambudziko rekushayikwa kwemagetsi rakatarisana nenyika rakasagadziriswa nekukurumidza richakonzera matambudziko akawanda anosanganisira kukwira kwemitengo yezvigadzirwa zvemunyika izvo zvichazoomesera veruzhinji. Mutungamiri wesangano runomirira vashandirwi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vakurai Macheza vanoti dambudziko rekushayikwa kwemagetsi munyika riri kuvabata zvakanyanya zvekuti vanga vakatarisira kuti hurumende nezesa vachakasika kurigadzirisa.
Dambudziko remagetsi rinobata munhu wese ari muZimbabwe, hakuna angati ini ndiri nani, idambudziko renyika, saka rinobata munhu wese. Nesuwe vemabhizimisi tiri kuafektwawo zvakanyanya, tisihambonzwawo kuti magetsi ari kunetsa, saka ari kubata munhu wese. Handifunga kuti pane angati inini hazvisiri kundibata bata.
VaMacheza vanoti nekuda kwedambudziko iri vashandirwi vave kutsvaga nzira dzekuti varambe vachigadzira zvigadzirwa zvavo dzinosanganisira kuti vashandi vashande husiku kana kushandisa moto wezuva kana wemajenareta, izvo zvavanoti zvinenge zvave kuvadhurira zvinozoita kuti vasiyire mutoro uyu kuvatengi.
Vamwe vanoshandisa madhizeri jenareta, zvimapetrol jenaretas kuti munguwana kuinda apo napapo. Vamwevo vavasingasenzi usiku, vakusenza usiku wakasunga senzi pa weekend, wakasunga senzi pa weekend. Ndiyo tanenge pana magesi, noti kutipa mazwaya nambezo za hakuna hakuma nambigo anenga hariko asari nani panezi nenguwa. Ma cost of production hapo anukwira, shaka cost of generating of that productive power inenge ati kure, bati unotoona kuti ziri nani panokuti uvare business.
Izvi zvinotsinirwa nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera avo vanoti kushandiswa kwemajenareta nevemakambani kunowedzera mutengo wezvinhu izvo zvinozodhurisirwa kuvatengi.
Vatenga dhizeri ravo sezvoda kuti vaise mitengo iyoyo kuti vanhuwo zvavo kuburikidza nekukwidza mitengo yezvinhu.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vakenya Shamyarira vanoti dambudziko riripo nderekuti hurumende pamwe nezesa havasi kukoshesa zvinhu zvakaita sekuwanisa nyika magetsi, vachiti panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti magwenya emarasha ashande.
Saka zvinofanira kunge zvichiitwa nezvekuti dai taita kuti one collier yaenda apa full throttle production yecoal, coal iyoyo yoiswa kuBulawayo, Demo Power Station imweyoiswa kuMkwekwe, imweyoiswa kuHarare, magetsi ochigeneretwa from coal opinzwa muNational Grid.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vakuchera vanoti
zvinotoda kuti nyika itenge kugadzira magetsi akawanda. Pane zvino tinoona kuti pane dambudziko rekuti kukariba hakuna mvura kuhwange tiri kugadzira magetsi mashoma. Ekutengawo acho atinotenga kuMozambique nekusouth Africa mashoma. Saka panenge pachitoda hurongwa hwekuti tinge tichikwanisa kubika magetsi tichishandisa iwo marasha atinayo, mvura chero nesola, nekuti tinoona kuti munyika muno muzuva rakawanda zvikuru tinokwanisa kugadzira magetsi tichishandisa zuva, asi zvese zvino zvinenge zvichida kurongwa zvakanaka.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zhemu sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi runonzi riri kukonzerwa nekuderera zvakanyanya kwaita mvura mudhamu rekariba uko kunogaiwa magetsi. Zvinonziwo hurongwa hwekuti nyika itenge magetsi kusouth Africa huri kuvhiringidzwa nekuti kambani yemagetsi kunyika iyi yeEscom ine matambudziko ayowo, uyewo Zimbabwe inonzi haina nhoroondo yakanaka pakubhadhara magetsi kumakambani ekunze anomboibatsira. Kunyange hazvo vakawanda vari kukurudzira kuti hurumende yevake magwenya emoto wezuva akawanda, vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti izvi zvinokanganiswa neuori sezvakaonekwa mune mamwe makambani akambopiwa mabasa ekuita izvi nehurumende mumashure.
Yasvika nguva yanga yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero yemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairizi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa Main Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Pamutambo weround of 16 weFIFA World Cup Qatar 2022 uri kutambwa pakati peMorocco neSpain, mutambo uyu wapinda muextra time mushure mekunge zvikwata izvi zvaita mangange 0-0 mu90 minutes. Morocco ndicho chikwata chemuAfrica chasara chichiri mumakwikwi aya. Kana zvikwata izvi zvakaramba zvakaita mangange muextra time, zvinenge zvakureva kuti vanenge vakupinda kumapenalty. Mumwe mutambo uri kwenenguva dza9 pm uri pakati peportugal neswitzerland. mumakota finali parizvino zvakamira zvakadai. Croatia ichatamba neBrazil, Netherlands neArgentina, England ichitamba neFrance. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Musanganya wewe Studio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Izvi zvinoreva kuti chikwata seMorocco kana takatarisa zvikwata zvese zvanga zvaenda kunomirira Africa, ndotenda ndicho chakuona kuti tisimudze mureza weAfrica yese, asi hazvo tatarisira kuti vakagona kubata mutambo wavo zvakanaka kana tinawo kunosvika kumakota finals. Uye chingaita chikwata chekutanga, nekuti tichayeuka kuti maworld cup yakapfuura hapana chikwata chinobva kuAfrica chakabuda mumagroup stages. Apa gore rino rakaita nani, nekuti kune zvikwata zvakaita seana Morocco yava naana Senegal vakagona kubuda mumagroup stages vakapinda musecond round, asi hazvo chikwata cheMorocco ndicho choga chakona kuti chisvike musecond round. Takatarisa kuti nyange mukota final chingasvika, ndoko chikakunda nhasi chikwata cheSpain. Mutambo wavari kutamba apa vanoratidza kuti vari kugona chaizvo, asi ndotenda chikwata cheSpain experience chisakangana kuti vakambokunda muworld cup, uye vane vatatu vachiri kukura vakawanda, asi experience ndiyo inogona kuzonetsa chikwata cheMorocco. Takatarisira kuti kana vakagona kuzvibata zvakanaka pamwe mutambo tingagona kukunda veMorocco vangagona kukunda veSpain.
Totarisa mimwe mitambo iri kutevera ichange iri kutambwa munguva inouya, munoona mitambo ichibuda sei?
Mumwe mutambo uchatambwa nhasi ndoweePortugal neSwitzerland. Portugal ine vatambi vakawanda vane kurumbira vakaita sana Ronaldo, vakaita sana Bruno Fernandes. Nechikonzero chekuti vane vatambi vakadaro vanomukurumbira vakawanda vakatarisira kuti pamwe ingangobudirira, asi Switzerland inozikanwa hakusi kwekutanga kutamba kuworld cup, uye inozikanwa ichitamba iri timu yakasangana. Ndo zvingaibatsira kuti ikunde pamutambo wavo wavachatamba neportugal, asi maonero andinoita chikwata cheportugal chisingagona kukunda, nekuti chine vatambi vakawanda vari kutamba mutambo wenhabvu mumaleague ane mukurumbira.
Tombotarisa iyo makota finals aya, pane zvikwata zvatopinda pari zvino, munoona zvakamira sei?
Pane mutambo uchatambwa weEngland neFrance. Maonero andiri kuita chikwata cheEngland chikasagona kubata zvakanaka mukomana Mbappe, iye Mbappe ndo panogona kuchinja zvinhu. Patakatarisa kuti amelo kune vakomana vaanotamba kumashure kuEngland, iye vana Mabaya nana Stones, amelo kuti vachatamba sei kuti vagone vadzivirire mukomana Mbappe, iye ari kutisa mutambo weworld cup gore rino. Asi chikwata cheFrance tinoona kuti chine vanewo zvevatambi vanogona kutamba vakaita sana Dembele, ivana Giroud, iye ane kupinda vamwe vose vakatambira chikwata cheFrance. Iyo France ina vatambi vakawanda hayo, hamene kuti chikwata cheEngland chichagona here kuti chidzivirire vatambi ava vane mukurumbira vanobva kuFrance kuti vasavakunda. Tikatarisa mumwe mutambo zvikare uchauya weAgentina, apo inenge yakasangana neNetherlands, ndomumwe mutambo wakatarisirwa kuti uchanakidza zvikuru, asi nyika yese yakatarisa kuti Lionel Messi achaitei, ndiye anowanzovabatsira chikwata chavo cheArgentina kuti chibudirire.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMavelas Musanganya wewe Studio 7 ari muBulawayo. Muchirongwa chedu cheThe Connection chatinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo na8pm, tine hurukuro nezvedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ratarisana nevechidiki vakawanda munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vamwe vanhu kumasvingo vanoti hurumende haisi kuratidza kuzvipira pakuvandudza mitemo yesarudzo zvichapa kuti sarudzo dza2023 dziite mutauro nemhirizhonga. Hurumende yotatarika kugadzirisa dambudziko remagetsi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@viewwaynews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndikusiyamina Gaino Saidi.